Recycling day, 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 day. 96 will never change my brother. Ghost magician now.
Recycle on the
man. The boat is here.
But that is the Akarebangonia. Gonna go. Darangari, darangari, wae kutanga ya wendi pa, pata hisangana. Azwakangoti pupuru pupuru, farika moto we majanga. Tuvata ramba, natarisa basi muti paye, 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 paye. Ipo paye, paye, pawa kusangana wa hamwe. Wona basi muti paye, 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 paye. Ipo paye, paye, pawa kusangana wa hamwe. Tarisa basi muti paye. Kwati rudo uchindi parwe mandoro kwati uchinyaririra pamuti obvisa makwati narangarira paya tiri pazimuti ko zviya zvawaitaura paya paya mepo ichifefetera uchiti ucharamba wakabatirira chero ndikareleka ucharemberera paye 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 ipo paye paye baba kusangana vamwe pazimuti. Ipo paye, paye, ipo paye, paye. Baba kusangana vamwe. I want to pay them, uyu mutindi teme. Norwadziwa moyo pakazomira vamwe. Ndoita hasha dzimwe nguva ndokanda mapwe. Vakundiziva havachambopamira aa. I want to pay futi, inini ndizvipfure. Kasi aingotaura here kuti zvipfure. Chishuwo changu dai nguva yaidzoka shure. Taidzokera paya, yeah, yeah. Paye, paye. Paye, paye, baba kusangana vamwe. Wona pazimuti paye, 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 paye. Ipo paye, paye, baba kusangana vamwe. Paye, 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 paye. Ipo paye, paye, baba kusangana vamwe. Wona pazimuti paye, paye.